Bazi rezvedzidzo yepasi rinoti kudzidzwa kwecontinuous assessment learning activities kunozivikanwa nekunzi makala kwava kubviswa muzvidzidzo zveprimary nesekondari pachiitwa urongwa hweheritage based learning. Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vatsinhira kuti chinangwa cheheritage based learning ndechei.
The heritage-based curriculum is more focused and more tailor-made to making sure that
donzo guru remhando yedzidzo iyi nderekuti tikasiye kuona kuti vana vane zvipo zvakaita sei vachiri vadiki kuitira kuti vadzidze zvinoenderana nezvavanoda uye zvavanokwanisa. Zvinobatsirawo kuti vana vazive kwatinobva sevana vezimbabwe uye kwatiri kuenda.
Hurumende inotiwo heritage-based learning imhando yekudzidza inokurudzira vadzidzi kuti vazive kuzvishandira nemaoko vachiri vadiki kubudikidza nekuvawanisa zvidzidzo zvinoenderana nedonzo iri. Wechidiki anotungamira sangano rinoshanda nevadzidzi veprimary nesekondari reFriends of Education Africa vaMoses Mbimbi vanoti idanho rakanaka chose ratorwa nehurumende kuunza kudzidza kutsva uku.
Inyaya heritage-based learning inotibatsira kuti vana vedu vanokwanisa kunzwisisa mumwe nemumwe sedunga munhu kwaakarerekera kwaanogona kunyatsokubata muzvidzidzo zvake, kuti anogona zvokunyanyoverenga achipfuurira mberi nezvidzidzo zvake kana kuti anokwanisa kunge achiita mabasa emaoko anounza punduso muupenyu hwake semunhu uyezve senyika.
Mumwe mubereki wemumusha weGlenora muHarare muzvare Tendai Mapuranga vanoratidza kufarawo nekuda kwekubviswa kwemakala.
Kutaura chokwadi, vabereki vakawanda vanosanganisira inini vanga vasingatonzwisisi makala ndizvo tafara kuti abviswe. Kwasara kuti tingoona kuti zvitsva izvi zvakamira sei. Tinongoda kutenda hurumende yakanzwa kuchema kwedu. Chatinongoda ndechekuti vana vedu vawane dzidzo inovabatsira mune ramangwana.
Asiwo mumwe mubereki akambotungamira sangano rinomirira vabereki pane chimwe chikoro chemuHarare chavasina kuda kuti chidomwe nezita muzvare Evanice Munando vanoti kuchinja-chinja kwemitemo yezvemadzidziro evana veprimary nesekondari kunogona kukanganisa uremu hwedzidzo yemuno.
Panongoramba pochinjwa-chinjwa zvinhu zvinobva zvaita manyamamire nerongo nenyaya yekuti zvinokonzeresa confusion kuvana vechikoro vari kudzidza uyezve munyika yedu kuti hatigoni kuzoona maresults ezvatinenge taita panzvimbo because teiri tikatora ichitoisa tikatora ichitoisa hazvidi kubva zvanzi panzvimbo imwe chete uyezve panguva imwe chete.
Heritage based learning iri kunzi ichaona vadzidzi vanenge vachida kunyora bvunzo dzezimsec padanho reordinary level vachisungirwa kunyora masubjects mashanu anoti English, Mathematics, Heritage Studies, Combined Science nerimwe rine chekuita nemitauro yemuno. Pamusoro pemashanu aya vadzidzi vanozokwanisa kusarudza zvimwe zvidzidzo zvitatu bedzi kuti zvose zvisvike zvisere. Izvi zvinoreva kuti hakusisira mudzidzi weO level achatenderwa kunyora masubjects ebvunzo dzezimsec anodarika masere. KuA level hakuchina vadzidzi vachatenderwa kugarira bvunzo dzezvidzidzo zvinodarika zvina. Asi mukuru werimwe sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvedzidzo yepasi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakabafira zhou vanoti havaoni urongwa hutsva uhu huchishandura mamiriro edzidzo yemuno avati akadzikira chose.
Inheritage chinhu chakangobva kumusoro chichiuya muzvikoro pasina consultation yevarayiridzi vevana vechikoro. Saka hationi chiri chinhu chingabatsira vana vechikoro. Tinoona chiri chinhu chichaaffecta education system nokuti chinenge chakananga kupropaganda yeruling party.
Hurumende inoti vadzidzi vose vari kunyora bvunzo dzavo dzeO level neA level gore rino vachaenderera mberi nekunyora bvunzo idzi dziine makala, asi kutanga gore rinouya makala aya anenge abviswa. Pakatanga kudzidziswa vadzidzi nezvecontinuous assessment learning activities makore mashoma adarika, veruzhinji vakatsoropodza nzira yedzidzo iyi zvakazoita kuti bazi redzidzo yepasi riite ongororo pamusoro pemakala gore radarika zvakazokonzera kuti abviswe. Kare Zimbabwe yaimbonyora bvunzo dzeCambridge, asi iko zvino zvave kungoitwa neshoroma kunyanya. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.